Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi, uri musi wesvondo kubvumbi 3, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessings Zulu ndiri mu Washington DC City. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndine vanhu vanofamba vachinditeverera, vachindipa matreats, vakatomboni kidnapa, vachitondishungurudza zvakaoma. Saka ndatongo munhu anogara mumba, handisisiri free kufamba. Ndave kugara mumba ndakatovandawo kuzi hei zvakaoma zviri muno mukweku.
Hanzvadzi yemutsigiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change akapondwa kukwekwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF inoti yave kugara yakabatiraura maoko nekutyisidzirwa.
Nyaya dziri kumatare edzimhosva dzinofanira kuongororwa nematare edzimhosva ndokusaka akazvimirira oga asina kuakarerekera.
Asi bato reZANU PF rinoti haripindire munyaya dziri kumatare. Vanhu vokurudzirwa kuti vabaiwe nhomba yeCovid-19 sezvo chigwere ichi chauraya vanhu vanodarika mamirioni matanhatu pasi rose uye chichiramba chichipararira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzvare Judith Nwe, hanzvadzi yenhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC, Vamboneni Nwe, vanonzi vakapondwa kukwekwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF muna kukadzi pamusangano webato iri, vanoti vave kumbogara vakawanda sezvo vakambopambwa nemusi wechina nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF ava, uye vanotiwo vari kutyisidzirwa zvakanyanya kuti vasape uchapupo mudare unoreverera vari kupomerwa mhosva yekuponda hanzvadzi yavo ava. Muzvare Nwe vanoti vakamboendeswa kumahofisi eZANU PF mukwekwe vachityisidzirwa. Vanwe vanonzi vakabaiwa nepfumo uye vanhu vashanu vakatosungwa vachipomerwa mhosva yekuvaponda. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vange vasati vapirwa nezvenyaya yekukwekwe iyi sezvo vanga vasiri muhofisi nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi.
Hatikurudziri uye zvekare hazvitenderwi nomutemo kuwanikwa tichiisa mafungiro edu kana maonero edu munyaya dziri kumatare edzimhosva. Nyaya dziri kumatare edzimhosva dzinofanira kuongororwa nematare edzimhosva ndokusaka akazvimirira oga asina kuakarerekera.
Sika pane mashoko ekuti vamwe vatsigiri venyu vakapamba muzvare Judith Nwe vakavaendesa kumahofisi ebato renyu iko kukwekwe.
Angava hawo mashoko ekunyepa sokuziva kwatinoita kuti kune vanhu vakadaidzwa kumahofisi eZANU PF kukurukura nhau dziri kumatare. Musangano wedu unoremekedza matare edzimhosva nebasa rawo. Saka naizvozvo nyaya dziri kumatare edzimhosva hatiwanikwi uye hatitenderwi kunge tichikurukura pamusoro pedzazvo kusvika dzinge dzapera.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Studio 7 yabatawo muzvare Judith Nwe kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvinhu zvakaoma mukwekwe, zvinhu hazvina kumira mushe, zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Even panyaya yekuferefetwa kwehanzvadzi yekuponda kwehanzvadzi yangu hapana chiri kumbobatika chandiri kunzwa. Handina chandiri kusangana nacho chinobatika. Nyaya dzachona dziri kutsikwa tsikwa. Hapana chiri kubuda chekuti ndingatoti chiri zvizvizvi. Handina chandakatoti ndingatoti ndakanzwa kuti izvizvi zviri kufamba zvakadai. Hapana kana one chiri kubuda. Inini wachona handichatombokwanisikana kubuda. Ndakutoi munhu anogara mumba. Ndave kugara ndichingori mumba ndakutya.
Ko chiichopa kuti mugare makabatiraura maoko?
Kuzi ndine vanhu vanofamba vachinditeverera, vachindipa matreats, vakatomboni kidnapa vachito ndishungurudza zvakaoma saka ndatongo munanogara mba handicha handisiri free kufamba ndave kugara mba ndakatovandawo kuzi hei zvakaoma zviri muno mukweko situation haina kutomira zvakanaka so handizivi kuti zvichafamba sei kana zvikanzi vari kubuda bekuziwo zviri kunzi vanogona kubuda anytime kana kuti vakatobuda nezuro
chii chamuri kutya vamwe vashanu ava vakapomerwa mhosva yekubonda hanzvadzi yenyu vakabudiswa mutirongo sezvo hamuri kuti muri kunzwa zvichitaurwa
so kana vakabuda vanhu vaya vaya handitozivi kuti zvichafamba sei kuzi pavachabuda ndiritotyirori vanogona kutozo ndichanokuti vachaudzwa nevamwe vavo kuti kune hanzvadzi yambonini ari kunetsa sekutaura kwavakaita musi wavakandikidnapa ipapo vaitaura izvozvo kuti hanzi ini zvokunetsa ndiri kuvhiringidza zvinhu nekufambira nyaya kwandiri kuita zvinhu zvacho zvakatooma zvakatooma zvinhu zvacho zvakatooma handitozivi kuti zvichafamba sei
muzvare Judith Ncube vange vari parunare kukwekwe vashandi veparin mine pedyo nebindura vanonzi vari kuputsirwa dzimba nekudzingwa pamugodhi wegoridhe uyu zvasiya vakawanda vavo vasina pekugara mugodhi uyu waimbocherwa kare nekambani yeGNP Industries yekugermany kusvika muna 1999 ndokuzotorwa nekambani yeExdrill pasati pauyazve kambani yeAurora Gold hatina kukwanisa kubata vakuru vekambani iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo asi mumwe watataura naye ati haakwanise kutaura zita pane penyuro ati vari kuita izvi sezvo vakapiwa mvumo nedare repamusoro mukuziya nezvenyaya iyi tabata kanzura wenzvimbo iyi vaian makone
nyaya takatarisana nayo pano parain mine ndeyekuti takaenda kukoti kubva 2018 maererano nenyaya yepamaini panapa tine maworkers aishanda panapa vaive varungu vevo pano vakasiya kumaina mugore ra1999 ndokubva vaenda vasina kupa maworkers erain mine chouviri chavo mari dzavo dzaienderana nekushanda kwavanga vaita varidzi verain mine vakaenda mugore ra1999 vakatanga kunetsa zvematongerwo enyika vaiva varungu
kochi chakazoitika pamugodhi apa varungu ava varegedza kushanda
gore ra2018 pakauyawo vamwe vaizviti varidzi verain mine vakatanga kuti vanhu vagari vemurain mine vanova vashandi vavo vakanga vasiyiwa nevarungu 1999 vakavati vabude tikabva tatora matanho ekuenda kumasitare ezvimhosva kumakoti
makaenda kudare ripi chaizvo
takaenda pamajor street court yekuno kubhindura yaiongorora nyaya iyi vakaongorora vakaona kuti zvakakodzera kuti vagari vemurain mine varambe vari imomo nokuti vaizviti varidzi verain mine vanga vasina kodzero yekudzinganisa vanhu ava sokubva tachovha makore akati kuti tichikweshana kumakosi nevaizviti vagari vemurain mine but chinondishamisa ndechekuti nenguva isipi tangobva pamabielections apa pakabva pangoapiliwa kudare redzimhosva repamusoro rinova high court vaapila kudare rebadzimhosva rehigh court hazvinambotora kana 1 week zvayo takaona dare redzimhosva rehigh court raakupa mutongo wekuti vanhu ngavachibuda from nowhere zvinova izvo ndo situation yandasangana nayo
zvakamira sei gumuri dziri kudzingwa idzi
vana vechikoro vaidza parain mine primary nevagari veimomo havasina chokubata imisa kansela wavo ingoriwo navo vanhu vapadzirwa dzimba vana vangori panze vanhu havana chokubata havana kana chokudya saka ndo situation yatasangana nayo panapa yekuti hurumende yedu yatisiya pachena judiciary yacho yatisiya pachena hameno kuti chii chanyatsoitika kumusoro ikoko kujudiciary nokuti nenguva isipi vatongopa judgment yakadaro izvozvo tozvinzwisa nokuti vanenge vakagarirwa vachimbunyikidzwa
kuti vaite sei
kuti vasatonge nyaya dzine mazvo saka naizvozvo vanhu vemuwadhi mangu tingori panze pari zvino vane mosquito vana havana chokubata vana havana kana chekudya vanhu vari kushungurudzwa
kanzura wewadhi 2 kubhindura vaian makone vachitaura vari parunare kubhindura kwakare nyanzvi munyadzi zveutano dzirikukurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba yeCOVID-19 sezvo chirwere ichi chiri kuramba chichivhiringidza nyika dzakawanda. Pasi rose, Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi inoti vanhu mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million vafa nechirwere ichi pasi rose. MuZimbabwe kusvika pari zvino mafa vanhu zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 5,446 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu makumi matanhatu nevanomwe vakabatwawo nechirwere ichi munyika nezuro. Vanhu zviuru makumi masere nezviviri zvine mazana masere nemakumi mana nevatatu kana kuti 82,843 vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga nezuro, zvasiya vabayiwa nhomba kekutanga vave mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mana nemakumi mashanu zvine zana nemakumi masere nevasere kana kuti 5,451,788. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana panopera mwedzi wachikunguru sezviri kukurudzirwa nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO. Zvichakadaro kuBritain, chirwere ichi chinonzi chadzoka zvine mutsindo uye vanhu mamiriyoni mashanu vabatwa nechirwere ichi zviri kukonzerwa nekamhando katsva keCOVID-19 kanonzi Omicron Stealth kana kuti BA.2. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vanoti zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba sezvo chirwere ichi chichiramba chichichinja-chinja. Pasi rose WHO inoti vanhu mabhiriyoni gumi nerimwe kana kuti 11 biliyoni vabayiwa nhomba yeCOVID-19. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Maida.
Utachiona hwemhando yevhairasi wagara hunoshanduka-shanduka mumamiriro ahunenge hwakaita. Muchaona kuti takagara tichizvitaura zvinogara zvichitaurwa nana mazvikokota kuti vhairasi haingomiri chiri chii, utachiona hwakangoita sezvahwakaita. Hunoti ukati gare gare hoshanduka.
Munorevei apa mungatsanangura?
COVID takatoiona COVID-19 iyoyo kuti chatiri kuti COVID-19 chevhairasi ichochi chiri kuuya chine mhando dzakasiyana-siyana. Ndosaka muchiona kuti kubva kokutanga uchinzi variendi yauya, yambonzi Beta, yambonzi Delta, yambonzi Omicron zvichiinda saizvozvo, uye kuti uturu hwacho hunenge huchisiyana-siyana nezvazvinenge zvichikonzeresa. Saka iko zvino izvi muri kutaura kuti kwakuya Omicron subvariant inonzi Stealth iripo inenge ichiuya, vanhu vanopa mazita. Asi chikuru chinongovapo ndechekuti pakupedzisira tiri kuona kuti gurupu irori remavariant iwaya eCOVID-19 hunongobata huchinyanya kungonoratidza mhando imwe chete yezvazvingakonzera pakurwara kwemunhu.
Ndezvipi zvimukapa muenzaniso?
Zviro zvinoratidza kachikosoro zvinenge flu zvichienda zvakadaro, kuti munhu anofemereka, umwe anzwa musoro, anzwa kupisa muviri, zvose izvozvo zvinhu zvinongotarisirwa kuti zvinenge zvichiitika pamuviri wemunhu kana akabatwa nyangwe nesubvariant iyo still iri kuuya iyoyo. Chii chatingataurira vanhu kuti vaite? Ngatisavarayirwa.
Asi kadzimwe nyanzvi dziri kuti huturu hwecovid hunenge huri kuita huchiderera zvitasaka mhando ikoke Omicron still that. Asi kadzimwe nyanzvi dziri kuti hukasha kana kuti huturu hwecovid-19 huri kuita huchishaya simba kana kuti huchiderera, Dr. Maida?
Nyangwe huturu hwecovid-19 huchiita sehwaakuderera huchiderera saizvozvo, asi tichinayo. Saka zvakakosha kuti munhu umwe noumwe sedunga munhu azvitarisira achiona kuti kana paya pakavharika kana pakaungana pagungano rine vanhu, kana mungava matingafamba mudzimotikari, mabhazi, makombi, kana marumu asina mhepo yakanaka, kana pagungano, regai ndipfeke masiki yangu, regai ndikwanise kugeza maoko angu nemvura nesipo kana kusanitaiza maoko. Ngandimirewo kana kugara, kana zvichikwanisika pakarauka, pokutiwo handina kunyanya kutsinana kana kumanikidza navamwe kuti ndigofema mweya uya ungava unobuda mavamu neumwe munhu. Saka zvakakosha izvozvo kuti munhu azive kuti COVID ichiripo. Zviya zvinokurudzirwa kudzivirira zvinongoramba zvichikurudzirwa. uye vochaka kosha ndeche kuti tizive kuti nyaya yekubaiwa nhomba yevaccination ndo yakuita kuti nyangwe nedzimwe nyika dziite sedzinosunungura zvigazviya zvavanenge vakaisa panyaya yekudzivirirwa kwecovid.
Nyanzvi munyanzvi zveutano Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wesangano re-European Council Charles Michel vanoti vari kushushikana zvikuru nekupondwa nekuitwa kafira mberi kwakaitwa vamwe vagari vemuguta guru re-Ukraine re-Kiev. Mauto e-Russia ari kubuda mune mamwe madhorobha eguta iri achipomerwa mhosva yekuita izvi. Ukraine iri kuti nekuda kwemhosva dzehondo idzi Russia inofanira kutemerwa zvimwe zvirango zvakaomarara. Meya wedhorobha reBucha muUkraine anoti vanhu mazana matatu vakaurayiwa nemauto eRussia, vamwe vachikandwa muguva rimwe chete vakawanda. Vamwe vanoti zvakaitika izvi imhosva dzehondo. Mapurisa emuSacramento muAmerica anoti vanhu vatanhatu vapfurwa vakapa mangwanani anhasi. Mapurisa aya anoti achiri kuferefeta nyaya iyi asi pane mavhidhiyo ari kutenderera pamadande mutande achiratidza vanhu vachitiza kuti ichirira. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Nasi tiri kumasvingo uko tiri kuita hurukuro namukoma Zivandai Muzorodzi vesangano re-Community Tolerance, Reconciliation and Development kana kuti COTRAND nezviri kuitwa nevechidiki munharaunda iyi munyaya dzebudiriro zvikuru kumaruwa.
Zvakakosha chaizvo kuti vechidiki vange vachipinda mukutongwa kwamatunhu nekuti ivo pachavo vane pesendeji hombe yavabatanidza navanhukadzi muno munyika. Saka zvinoreva izvo kuti ivo ndivo futi vanenge vachibatirwa teksi yakati wandei. Ivo ndivo vanoafektiwa kana nekushaikwa kwamabasa. Ivo ndivo vanoafektiwa necorruption inenge ichiitika kana mumalocal authorities. Saka ivo vechidiki tinovakurudzira kuti vapinde muzvinzvimbo izvi kuti vazvionere nekuti ndivo vanenge vari affected. Saka vanokwanisa kupa mapossible solutions kumatambudziko anenge achiwira dunhu ravanenge vagere. Saka tinoona zvakakosha nekuti ivo vechidiki pachavo tatasangana kumirizhonga tinoona varivozve vanenge vachiwanikwa vachirova kana kuti vachirohwa. Saka tinoona kuti vechidiki vakange vari muzvinzvimbo izvi havasiyiwo vanozonge vachitumwa kundoita mabasa asiwo, asi kuti vanenge vavakuda kuti nyika yavo ienderere mberi vachivaka vari ivo.
Ngatimbotarisei mumaruzevha umu muri kushanda sei nevechidiki?
Tiri kuita mahumwe, tiri kuita zvakare macommunity dialogues, mameetings pasemiti nemadzimambo nemakanselas. Saka pamameetings edu atinenge tichiita tiri kunyanya kubata mazuva ano nyaya yesocial accountability kana kuti kutongwa kwamatunhu apo patichange tichigarisa vagari vemumaruwa iwayo. Totsvaga kansela wemudunhu imomo, totsvaga sabhuku kana mambo kana sadunhu wemunzvimbo iyoyo toti ngapave nehurukuro pamaererano nemari dzakafanana nemutero tax.
Kose zvakakosha zvemutero izvi?
Mari dzakafanana nemutero inoenda kukanzo, yaenda kukanzo inozodzoka ine chikamu chayo inenge ichindi plowback. Saka macommunities anenge achifanirwa kunge achipointautiwa kuti azive kuti zvii zviri kudiwa. Vanoda kuti chikoro chepashonganiso chinge chichigadzirwa here. Mayuti ari kuda kuti mugwagwa upi uri priority. Tabva ipapo vechidiki vanofanirwa kuramba vachipinda mazviri izvi nekuti madialogues umu ndo munobuda tsungawirirano yekuti ivo vari kuda kuti kana mari yauya igadzirise tipi kana kuti mari kana yauya iinde kumugwagwa. Saka tinoona zvakakosha kuti vanhu vanenge vachigara mumaruwa vange vachiva mukutongwa kwamatunhu, vange vachitaurirana nemakanselasi avo, vange vachiziva zviri kuitika kukanzo through mafeedback savanenge vachipiwa kuti vawane mukana uri nonpartisan wekuti vawane mukana wekuti madzimambo avaudze zviri kudiwa mudunhu mazuva iwayo, kansela ape feedback yekuti zvii zviri kuitwa kukanzo magetsi akasiyana-siyana. Saka izvozvo zvakakosha nekuti tikatarisa zvakare mayouth edu ava mumagroups.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Saka tine magroups edu anonzi maaction for accountability groups. Kumasvingo tine magroups akadaro kuchiredzi, tine magroups akadaro kwagutu, tine magroups akadaro. Magroups aya asvika palevhel yekuti ivo pachavo akudanawo misangano isusu sesangano tisipo nemakanzelasi vachiwana mafeedbacks iwayo anovaimbotendi kuti vazive kuti zvii zviri kuitika mukutongwa kwamatunhu kana kuti mukutonga kwedu hura vanenge vagere saka ma platforms aya tirikuva machendera mberi nawo chitakadaro tikusenzesa kuti mabhora
muninge muchiita sei apa mukatsanangura
tikuita ma peace tournaments atinenge tichitambisa mabhora evanhukadzi mabhora evanhurume apo tinenge tichikurudzira vanhu kuti vandonyoresa kuvhota uye kugara murunyararo ipapo tinenge tinenge tiri manyaya epeace building kuti matunhu edu agare ari murunyararo bcause budiriro inouya kana matunhu edu aine runyararo saka ipapo tinenge tichitaurawo madzimambo akasiyana-siyana tichitaurirana nawo kuti vakwanise kunge vachiudza matunhu avo kuti mhirizhonga yakashatira zvipi saka ndikangoti nemamwe maprograms atinenge tichiita tinoita mabreakfast meetings nemacouncils
zvii zvamunee muchizei apa
macouncils tinenge tichida kunzwa update kuti maplans avo akamira sei saka maplans avo tochida kuti tifambidzane tichiteerera tichitira kuti maaction for accountability groups edu ange achiona kuti budget riri mucouncil riri kuinda kuzvinhu zviri muplani here mugwagwa wakavakwa here vachingotarisa bridji rakavakwa here vachingotarisa madip tank anenge achiproposwa necouncil kuti avakwe ivo ndo vanenge vachizondopusha nekupa pressure kuna kansela nekuteerera mabhudgeti vachiona saka iyoyo inenge ichinzi budget tracking tinenge tichivadzidzisa futi financial literacy
ndeyekuti vadii
nekuti vazive kugona kutsanangura mabhudgeti ayaya anenge akanyogwa zviri technical saka mamwe acho vakamatarisa havagoni kumatsanangudza saka ivo tinovatraina kuti vazive kuti kana vakaona bhudgeti rekukanzo vanokwanisa kuti tracker sei uye vanokwanisa kuenda futi paground vachiita masocial audits ekuona kuti zveshuwa kana iri semendi yakanzi pada kudevelopewa kana kini semende iyi yakatengwa sei tinovakurudzira zvakare kuti vange vachiziva futi mareceipts mareceipts akasiyana-siyana anouya mumacommunities
ndeapa
pane mareceipts emombe pane mareceipts emitero yeminda pane mareceipts edevelopment lazy saka mari idzodzo tinokurudzira vechidiki kuti vange vachiongorora zvinhu zvakadaro kuti mari idzodzo dzinenge dzichibhadharwa dzinobhadharwa pane mareceipts here nekuti tinoona kazhinji kumashure uku tatichona kana madzimambo achicollecta mari on behalf of council vachicollecta kudaro vamwe vacho vanenge vachicollecta vasina mareceipts avanenge vachipa vanhu vanongonyora vanhu mazita mubhuku saka izvozvo tiri kuona macommunities ezvino asvika pakumuka akusvika pakubvunza kana mambo kuti kana tichibhadhara mari yomutero ko mareceipts acho ekucouncil ari kupi
vazivanai muzorodzi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano recommunity tolerance reconciliation and development kana kuti cotrad vanga vari parunare kumasvingo iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Yesu simba rangu
Moroi moroi vatereri ini ndiri Tanonoka Wande ndichitiita sangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero tisingapedzi nguva ngatinzwei mubvunzo unobva kumutereri Abinel Ngorima
Mukomana Tanonoka Wande nevese vanofarira zvechitendero pastudio 7 kwazuwai kwazuwai ini mubvunzo wangu unoda kungodzoka zvangu pijana pamunamato ipapapo handinatozozivisa zvangu nezvebhaibheri but mubvunzo wangu unoti vafundisi vazhinji vanotiparidzira kana kushoko zhinji ratinonzwa rinoratidza kuti baba vanova vemwari vari kudenga satani ari pasi mubvunzo wangu uri kuti kudenga kuna mwari ndekupi kana uchiti kudenga rekureva kumusoro rwo ndakamira pano pasi ndofanira kutaurira kumusoro ndokuna mwari kana denga kana uchiti denga nepasi pana anogona kundipatsanirirawo here pavafundisi vandipatsanirirawo kuti chinonzi kudenga ndekupi uye pasi pana satani ndepapi kudenga kuna mwari kwazvo ndekupi ndini Abner Ngorima kuno kusouth africa
mukoma Ngorima ndavona mufundisi David Simango vachipfuura ndikati dzauya dzoga Mufundisi Simango, tinofara kuva nemwi pindai mudariro.
Manheru yakanaka baba Hwande nevatereri vedu veStudio 7. Mubvunzo waAbner Ngorima unoshamisa nokuti panapa tinoona pamusoro penyaya yekudenga ndo nyaya yaari kutaura pamusoro payo. Chinonzi kudenga kutaura kumusoro tinotosimudza maziso edu totarisa kumusoro ndo kunonzi kudenga. Ngorima ari kutaura achiti iye vafundisi vanoti satani ari panyika pano mwari ari kudenga asi ngationei kuti magwaro anoti kudini pamusoro penyaya yokudenga kuna vakorinde wechipiri chapter 12 pauro unotsanangura achitiye pavhesi 2 ndinoziva munhu uri muna Kristu ava makore anegumi namana apfuura kana zvakaitwa mumuviri kana kunze kwemuviri handizivi Mwari unoziva munhu wakadai wakakwidzwa kudenga rechitatu handiri kuona pano tinoona kuti wakakwidzwa kudenga rechitatu saka kureva kuti kudenga ndiko kunoendwa kumusoro ndiko kunonzi kudenga ikoko ndiko kuna Mwari manje kudenga retatu saka nyaya ya Satani yawataura kuti Satani ari panyika pano ungashamisika kuziva kuti Satani ari futi kudenga futi munzvimbo dzedenga ndozvinotaurwa nebhaibheri
izvi tinozviona pamagwaro api mubhaibheri mufundisi Simango
kuna Efeso chapter 6 paverse 12 vaefeso vanotiudza kuti terera unzwe zvinotaurwa neshoko ramwari nokuti hatirwi nenyama neropa asi navabati navane simba namadzishe enyika eri marino nemweya yakaipa yedenga kutaura kuti mweya yakaipa yacho iri mudenga kudenga iko kuku kunzvimbo dzokudenga kune nzvimbo zhinji dzakawanda saka Paura ambotaura achiti denga retatu kutaura kuti kune denga rokutanga kouya denga repiri kozouya denga retatu saka madenga acho akawanda mumwe murume anonzi Stephen akatarira futi kudenga akaona kwakazaruka akasimudza musoro wake nemaziso akaona kudenga kwakazaruka pachapter 7 verse 55 yamabasa aapostori inoti asi iye azere nomweya mutsvene akatarira kudenga akaona kubwinya kwamwari naJesu Kristu amire kuruoko rwake rworudyi isi akatarira akaona kubwinya kwamwari ari panyika pano akatarira mudenga akaona kubwinya kwamwari
Saka tinoonei apa mufundisi Simango.
Tinoona kutiko kudenga kuriko vanhu vanofa mweya yavo inotibudza kare kuti vanoenda kuna Kristu uyo ari kurunjirwa baba. Saka vararo kuti kudenga rinoreva kumusoro. Kune denga ratinoona iri rinofamba ndege. Nderimwe wodenga iro rine makore kozouya rimwe denga rine nyeredzi kusingasvikiwi uko kure kure nderimwewo kozouya denga retatu kuna Mwari manje ikoko
iri denga rina Mwari tinorivona nekurisvika sei mufundisi Simango
unokuona nokukusvika uri mumweya saka tichiona Stephen akatarira kudenga akarivona rakazaruka Kristu akamira kurudyi rwababa wanga atori mumweya Nokuti Bhaibheri rinoti wakazadzwa nomweya mutsvene akariona. Haugoni kuriona iroro uri munyama. Asi kana uri mumweya unosvika ikoko nenzira dzokuti Mwari akagadzira kuti vomweya chete ndivo vanogona kusvika ikoko vachiona zvakazvirikwe ikoko. Saka ndonyaya iripo yekudenga kumusoro inyaya yakakura yatinoda kuti titinzwisise tose kuti tichiti kudenga tinotaura matenga akawanda. Asi kudenga kuna Mwari kudenga retatu sezvataurwa naPauro pano.
Aiwa mufundisi David Simango tinokutendai zvikuru nemashoko enyu.
Tinotenda zvikuru Mwari akukomborerei.
Vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana mamwe mashoko ezvechitendero tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number jinoti plus one 301-919-8140 Ini, ndini tanono kawande, nijuku sari sai ni mufaro.
Tinotenda zvikuru tanono kawande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir, chine kambo, Jesu isimba rangu, katinoshandisa muchirongwa chino. Mbotarisa jabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 2, Black Rhinos 1, Triangle 0, Highlanders 0, Tenex CS 2, Cape United 1, Bulawayo Chiefs 1, Ngezi Platinum 1. Sezvinguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro inawo zvakare. Hanzvadzi yemutsigiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change akapondwa kukwekwe nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF inoti yave kugara yakabatira ura mumaoko nekutyisidzirwa. Asi ZANU PF inoti haidi kupindira munyaya dziri kumatare. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vatereri.